Varwere vakawanda vataura nestudio 7 nhasi vati pachipatara chemuchinoi vana havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande. Amai Gertrude Kazingizi avo vanga vauya naamai vavo kubva kumhangura vati vanzi vaende kuchinoi sezvo vatadza kuyamurwa kumhangura sezvo vanga vachitora vanhu vanga vachirwara nechirwere checovid-19 chete. Amai Kazingizi vati vasvika nguva dzemasikati vasati vawana rubatsiro pachipatara chemuchinoi.
Kufambiswa sei hatitozivi, tiri kungotenderera tambotanga tiri uko. Varume vangu ndovarumbunzi, endai uko, endai uko. Saka hatina chatinyatsoziva.
Wadhe madzimai iyo inosimboramba ichishanda kana zvinhu zvakaoma muzvipatara. Madzimai ari kusununguka pasina anovabatsira. Mumwe mudzimai, amai Patience Taderera, vakafirwa nemwana pakusununguka nemuvhuro sezvo vakatadza kuwana rubatsiro nenguva. Baba mukuru vaamai Taderera vaUbert Wiseman avo vakamhanya navo kuchipatara vati vakarwadziwa zvakanyanya nemabatirwo avakaitwa muwadhi yemadzimai iyi.
Toona hava vava kutoita nyaya papa achine manhimi pako here chichichichi. Tagara takangoramba takamirapo, mai nini vedu vachagunya vari kudei, vari kuita sei, vari kuita sei. Tobva tati taramba takamira chingu apo tianoziva kana uchirwarirwa unenge uchitadza kana kumira panzvimbo 1 ava kana kumborota. Akazongosimuka ndofunga ndianga ari sister in charge wacho akati vasina vakatochi. Ndakarwadziwa gare gare takangonzi kwei makangomira mira kana mama toya nemurwere itobva ipapa apa tinongoda murume wacho chete imimi kwese hamusi kuzoti kune covid ibvai apa.
Vawizimani vati kuchipatara hakuna ruyamuro zvekuti vari kudemba kuti dai vakatsvaka ruyamuro kuna nanyamukuta murokisheni mavanogara. Vawizimani vati chiri kuvarwadza zvakanyanya ndechekuti mwana akashaya akamboshayikwa kumba inochengeterwa vafi sezvo ainge asati abviswa kuwadhi.
Ndikati ko zvakafamba sei? Zvikanzi ndakabatsirwa but mwana ashaya. Kosei? Zvikanzi ndakabatsirwa ndiri ndega, ndakashedzera kuti mwana abuda, mwana abuda, but hapana akauya. Vakazotoya later auya anzi vakangosvika vakangoti chiremba mungaite light rine foni ne light ndinoona kuti ndingakwanise kuii mazva zvisina hari zviya zviya. Saka inini ndakarwadziwa nemabatirwo akaitwa maini vedu nemabatiro atakaitwa isusu. Tasvika kwekwe chitipaika bhodhi kai kudai so akamumbhuku hakana kurekodwa. Zvikanzi ndofunga pamwe kakangoiswa mumocha rikasina vapfekapfeka magloves. Ndikati saka nanati asatotopinda tese kuti handiri kuzopiwa mwana asiriye. Zvikanzi anenge ane tegi chichichi vataisa taisa mwemwe. Hamuna.
Vakafanobata chigaro chemukuru wedunhu reMashonaland West mubazi rezveutano Dr. Tapiwa Dliwayo vanoti hausi mutemo kuti varwere vatange vaenda kukiriniki asi ikurudziro yekuti vanhu vaende pamakiriniki ari pedyo navo senzira yekuderedza uwandu hwevanhu kuzvipatara zvikuru.
Zvavangatoita zvangogara zvichingoitwa mashoroko ingori kurudziro nokuti kuti vadzoswa kumba hakuna anodzoswa kumba. Kurudziro inenge ingoripo ndeyekungoti ishure kana paine chipatara chiri padhuze munhu anoenda ipapo so that kuhospital kunyange kuzarisa kuti vanhu vapiwe quality of care. Asi kana munhu ange kana aenda kuhospital still hapo.
Patabvunza kuti sei makiriniki ekanzuro ari kudzosera varwere kumba vachiti vanorapwa kuchipatara chikuru, mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vati tivabati mangwana sezvo vanga vachiti vapedza basa masikati. Zvimwe zvipatara zviri kudzosera vanhu kumba zvichiti varwere vatange varapwa kumakiriniki zvipatara zvikuru zvemuchegutu, Kadoma pamwe nekaroi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.